is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nasi uri musi wesondo chikumi 28 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reNational AIDS Council rinoti nyika inofanirwa kuisa mari parutivi yekudzivirira kupararira kweHIV AIDS pamwe nezvirwere zvepabonde. Musangano wekuziya matambudziko emvura pamwe nekutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko aya unoitwa muHarare kwemazuva matatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano reNational AIDS Council rinoti nyika inofanirwa kuisa mari mukudzivirira kupararira kweHIV AIDS pamwe nezvirwere zvepabonde. Mukuru wesangano iri vaRaymond Yekeye vanoti nyika yakatarisana nedambudziko guru revachangoyaruka avo vasiri kunzwisisa udzamu hwedambudziko reHIV, izvo zviri kuita kuti vasatore matanho akakosha ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ngatiedzei kudzokera kwatakanga tambovari kwekuti vanhu vanga vakudzidza vakudziva nezveHIV kunyanya vechidiki. Munhu wese aenzi akabvunzwa kunzi HIV zvinorevei, vanhu vese vanga vakudziva, uyezve mumaSTI zvinhu zvanganga zvadzikira. Saka izvozvo ndo zvataa kuwedza kuti senyika ngatiwedzei kuramba tichiise mari panyaya dzeprevention tione kudzivirira chirwere, nekuti pane vamwe vana vakazvarwa HIV isisina mukurumbira sezvayanga era. Vana ava vava kutangawo kuenda pabonde. Saka zvinhu zvakunge zvichitikanganisa tikatsangwarira todzokera mumasure.
Pane dzimwewo here nyika muAfrica dzakatarisanawo nedambudziko ramuri kutaura irori rekuti vechidiki vari kuyaruka vari kukundikana kunzwisisa udzamu hwedambudziko reHIV?
Pane dzimwe nyika dziri muno nyika dzakaita mukurumbira chazvo panyaya yekudzikisa dambudziko reHIV. Vana Uganda nenyika dzakanzizvo dzakaita mukurumbira rekuti HIV yadzika muUganda. Asi tinavo muZimbabwe iko zvinosondorino vari kutaura kuti ivo takanga tichiti takakunda, asi taakuona kuti zvinhu zvacho zvese zvava kutanga kudzokera mumashure. Saka ndo zvinhu zvati kuti isusu senyika tofanira kugadzira.
Vanga vari mukuru wesangano reNational AIDS Council vaRaymond Yekeye vari parunare muHarare neStudio 7. Hurumende inonzi yakaita musangano mukuru wemazuva matatu wekuzeya nyaya yemvura nematambudziko angatorwa nematanho angatorwa kugadzirisa dambudziko iri weWater Resources and Infrastructure Investment wakaitwa svondo rapera muHarare. Musangano uyu unonzi wakapindwawo nevekunze pamwe nemakambani akazvimirira paine tarisiro yekuti vabatsirewo muhurongwa hwenyika hwekuedza kuunganidza mari inosvika $4.2 billion yekushandisa mukuwandudzwa kwenzira dzinowanisa nyika mvura. Asi vemasangano anomirira vagari vanoti vanoshishikana kuti hurumende yakavasiya pamusangano wakakosha kudai uyo waironga remangwana ravo. Tabata mukuru wesangano recombined Harare Residence Trust kana kuti CRA vasimba rashe moyo kuti tinzwe zvizhinji.
Jeshua panga paine musangano mukuru zvikuru vanga vakanangana zvinyaya dzemvura nyaya dzekuona kuti vanhu vanga wana semvura zvakanaka nyaya dzekuona kuti ndivanani vangabatsira hurumende mukuwanisa vanhu mvura asi isusu sevecombined area residents association hatina kuwana mukana wekuti tinge tiripo pagungano guru iro riranga rine hurumende makanzuro nevekunze kwenyika nenyaya yekuti hatina kukokwa kumusangano uyu ndochekutanga chechipiri takatozonzwa musangano yavo kupera kuti vanhu vanga vakokwa asi vainzi vanofanira kubisa mari kuti vauye kumusangano uyu saka isusu semasangano anomirira vagari masangano anenge asina cheuviri sereki hatina kukwanisa kuwana simba rokuti tikwanise kuwana mari yekuita kumusangano wakaita seuyu asi tanga tiine chishuwo netarisiro yokuti hurumende sezvo tiri isu vagari vacho sezvo tiri isu maconsumers vanhu vanoshandisa mvura yacho vanoshandisa zvese zvinenge zvichibva kuhurumende taifanirawo kuwanikwa tiripowo tichipowo pfungwa dzedu maererano nemamiriro akaita nyaya dzemvura matiri kugara muzimbabwe nemumaguta matiri kugara
saka mune matanho here amuri kutorawo ekuti munzwisise kuti zvii zvakasungwa pamusangano iwoyo
pari zvino hatina matanho atati tatora zvedu asi isuwo sevagari tine urongwa hwatinawo unosanganisa mapoka evagari anowanikwa mumetropolitan province yeharare kuti tiite musangano wedu mukuru watinotarisira kuita vhiki rinoteera irori tinotarisirawo kukoka vatungamiriri vehurumende nekumakanzuro ivava nevagari kuti tichinzwisana kuti tofamba sei tichiongorora magariro atiri kuita mumaguta ndingangoti muchidimbu tiri kuronga inonzi residence convention yatinofanira kuita muno muguta reharare takabatana semapoka evagari tichibatana nehurumende tichibatana nevamiriri vedu vekumakanzuro tichibatana nevanhuwo zvavo vanongova vagari vanobva munzvimbo dzakasiyana siyana saka tinotarisira kuti tichaonawo mukana ipapo patichaita gungano iroro kuti tipiwewo muchidimbu zvakasungwa pagungano rakaitika ratisina kunge tichikwanisa kunge tiripo
vanga vari mumwe wevakuru verimwe sangano revagari vemuharare recombined harare residents association vasimba rashe mwoyo vari parunare muharare nestudio 7 mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe commercial farmers union vawanda chabikwa vanoti vanotarisirawo kuti mutengo wechibage uchakwirawo gore rino sezvo chiri chishoma vachabikwa vanoti vanotenga chibage vanofanirwa kutevedzerawo zvinoitika kana chinhu chisiri kuwanikwa nyore pamisika zvokuti mutengo wacho unokwirawo asi vanoti havaoni vanotenga chibage vachiita izvi nekukasika sezvo vazhinji vavo vajaira kutara ndivo mutengo wekupa varimi gore rino nyika yakawana gohwo riri pasi pasi zvikuru rematani anosvika 742,226 kubva pa 1.4 million metric tons dzakawanikwa gore rapera tabata vachabikwa kuti tinzwe zvizhinji
tikusipanza kusvika pahafu pakati nepakati nezvarakaita mwaka wakapfuura mwaka wapfuura takawana 1.4 million metric tons of maize gore rino tikukohwa 700,000 metric tons zvechibage kuti haanga gore rakaipa saka gore riri pakati nepakati hatina kuita zvakanaka nyaya mamiriro ekunzara
kudzikira kwegohwo kumungaona kuchikanganisa zvakadii mutengo wechibage chishoma chinenge chichiwanika munyika ichocho
kazhinji kunonzi iko kana zvinhu zvii zvishoma mutengo unofanira kukwira inozikana kuzi muita chinhu chakawanda mutengo unodzika zvinhu zvakashoma mutengo wokwira but munyika medu muno tizoda hasimbozoitika izvozvo bcause vatengi vanotenga kwatiri ava havasati vaakubvuma kuti ndo zvinoitika vanongotsvaga vimwe minzi dzavanotaura vanenge vanotaura kuti international prices saka hatisi kuona tihwina nenyaya iyo but tafanira ngo tihwinawo kuti gohwo ishoma mutengo wokwira but hari vatengi vedu vatina vava vatine mweya wainawo wekuti havasida kutambirawo kuti kana zvinhu zvaita zvishoma mutengo wakwira zviri kuitika mutsika yese kotoni vanotiudza kuti yakawanda munyika fodya yakawanda munyika ndisaka prize yaidzikira kumusika madomati makabhegi same same but kuukuku havasi kumbona vachidaro but taitarisa kuti mutengo ufanira kuti ukwira
ko gohwo rembesa diki dzakaita serukweza nemhunga nezvimwe zvakadaro inganzi small grain pane uwandu hwakadiwo huri kutarisirwa
pane zvino handina hangu uwandu asi gore rino takaona zvichiwedzera nokuti tiri kuparidzira kuvanhu kuti ngatirime mbeu dikidzi mbeu dikidzi kaidzi tine zvatinoziva zvatikudza varimi muno munyika yedu muno muAfrica tine zvatakapiwa namwari zvinoti kanyange kukaita mvura shoma zvinokohwa imbeu dididi chibagei chatazazvayo chakazoudzwa nemaputukezi papaye gore redu zvakatiwedzerei asi varimi vanozoshayiwa kuti ndikarima mbeu dikidzi maningi dzakawanda ndotengesera ani pari gore redu zvakatiwedzerei maAfrica handina hangu izvinezvi.
Ava vanga vari mukuru werimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinotambira ine mufaro vatereri pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na Emily Kachote uyo angari Miss Zimbabwe kana kuti akasarudzwa kuita tsvarakadenga inomirira Zimbabwe asi akazonzi asiye menduru yake nenyaya dzatichataura ipo panapa. Tinokutambira nemufaro paStudio 7, Emily. Emi, tiri kuona kuti panenge pampaita kukandirana makobvu nematete pakati pako iwewe nevanokokera iwowo iro sangano reMiss Zimbabwe iri. Ungati iwewe uri munhu akudemba here kuti dei ndisina kupinda hangu makwikwi aya?
Ndinganyependeka kuti ndiri kudemba. Pane zvese zvakaitika zvakaitawo kuti ndionewo rimwe side rangu zvinoratidza kuti ndiri munhu akasimba chaizvo. Ndakapinda mumakwikwi aya ndine tarisiro yekumirira nyika yangu and I did zvese zvandaikwanisa kuita kuti ndisvike pandasvika apa. Saka handina kana chandinombodemba but I am grateful pane zvese zvaitika kusvika pandasvika.
Asi kubvira zvawakakwanisa kuti unge uchihwina makwikwi aya usati watorerwa nyembe dzako kana kuti mendridzi manga muchishanda sei neMiss Zimbabwe Trust?
Ndinganyepa kuti pane kushanda kuzhinji kwatakamboita kubva patakakraunwa. I think ndakangoita the event yeZITF inova iyo yatakaatenda then negolf the golf tournament yemushamukadzi ino run of tv pamwechete netrust yeyo ndo maevent chete andingati ndo mairi chete atakangoita but ukama hwedu ndinganyepa kuti hwanga hwakasimba vanhu kuti hwanga hwakadii because kubva pakabuda nyaya dzese dzekunzi nude vamwe vakamboti makrauna miZimbabwe akashata kana kuta sei I never received much support as because andaitarisira from the trust. Ndaitarisira kuti as a girl child vachamirawo neni nekuprotekta nekundisimbisa but zvinova izvi zvisina kumbira zvaitiki.
Asi kana uchinge wahwina makwikwi aya unenge uchitarisira kuti vanenge vachifanira kuita sei chaizvo?
Kana uchinge wahwina makwikwi aya sezvinotarisirwa nemangwara atakatarirana pamwe chete idii neZimbabwe Trust nekuti kana uchinge wakraunwa kana kuti wagadzwa then wasole property yeZimbabwe Trust unonge wakusenza wakusenzera miZimbabwe Trust. That means your life yese pachayo upenyu hwako hwamumaoko etrust. Saka tinechi expect kuti taakutanga kushanda because ndofanira kunge titori muoffice almost every day tichiita maduties andofanira kunge tiri kucarry out as miZimbabwe Trust kana kugadzirira maprojects eMiss World atinenge takatarisana nawo.
Saka zvose izvi hapana chakanga achamboitwa?
Hatina kana chakamboita.
Ungati iko zvino izvi waakuita sei chaizvo?
Iko zvino izvi ndingati ndiri kuedza nepandinogona kubatanidza sezvamambotaura kuti zita rinenge rakanganiswa. Saka unenge wakuedza nepese paunogona kubatanidza kuti vanhu vanyatsoona zvakanyatsojeka chaizvo kuti Emily ambori chii, who is Emily besides zvanyorwa mumapepa besides zvese zvaitika because kwandiri handiye Emily, that's not Emily to me. So that's the process, ndo process yatiriwo ndo chikamu chandiri at this point.
Pane urongwa here kuenda kumatare kunochenura zita rako kana kuti waakungosiyana nazvo?
Pari zvino handina comment on that.
Ko tichitarisawo izvo zvaanga vachitaurawo iwe Miss Zimbabwe Trust kuti patakambobvunza nenhau idzodzi dzemapicture hauna kunyatsotaura chokwadi, ichokwadi here ichi?
Ndinenge ndanyepa chaizvo ndikati handina kuvaudza chokwadi. Ndakavaudza chokwadi but ivo vane zvavaida kutenda zvinova izvo zvisiri izvo zvandakataura handizivi kana vakuti handina kutaura chokwadi pamwe ivo ndo vanoziva chokwadi hakuna mapicture anoexist dai ndisina kuvaudza chokwadi bvakunganaiti ari kuexista mapicture yavo
tichitarisawo iyo makwikwi akadai ekutsvaga tsvarakadenga kana kuti idzo nyaya dzemodeling zvinhu here zvaungatunga kurudzira vanasikana kuti vaite uye zvinobatsirei
pandiri makwikwi akaita kunge aya akandibatsira kuva munhu ari confident kuva munhu anokwanisa kuzvimiririra anokwanisa kugamuchira zvauri nekumira pamberi pevanhu ndichikwanisa kuzviexpressa in different ways makwikwi andinotarisira because chikamu chinhu chandinokoshesa something that I'm passionate about ndine chiro chaizvo chekukurudzira vamwe vari kundogo but kana vari kupinda mumaoko akaita kunge neZimbabwe Trust handizonyatsoza because they for me they have failed to support the girl child
aiwa tinokutenda zvikuru emi nekupinda muchirongwa chedu
aiwa tatenda
manga makateerera kubva kuna muzvare Emily Kachote aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya maoko aJonga Khandemiri
aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa zvikuru
Ichibaijibita ndara mwenge dibaya yota makungo tayauri Takananga kena ichibaijibita ndara mwenge Yota makumbo tayau Nehanda nyaga sikana Modira mademonzi Chaminu konga ya kurita Kuti wanatirarama Onde asara ndiye faro Ah, faro wati shunguruta Neana yakasikana Mondira mademoiselle, chaminu koma ya kurita, kuti wanatirara, namo ya sara ndiye faro. Faro watimeta. Sangoda kuti wanatirara ndambudziko ndiye faro Ah faro teki teki
Nako kambo faro kubva kuna Hosea Chipanga tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera ragaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare Sangano reNational AIDS Council rinoti nyika inofanirwa kuisa mari mukudzivirirwa kweHIV AIDS pamwe nezvirwere zvepabonde. Musangano wekuziya matambudziko emvura pamwe nekutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko aya unoitwa muHarare asi masangano anomirira vagari anonyunyuta nekusakokwa kumusangano uyu. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Khandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Mavelas Muhlanganya uye.